mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi. Uri musi wechitatu chivabvu 31, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
The United States will always stand by our values of peace, transparency, and inclusivity in electoral processes. We appreciate that President Mnangagwa has also consistently called for peace and unity.
Muzinda weAmerica muHarare unoti ucharamba uchikurudzira runyararo munyika. Pamberi pesarudzo dzegore rino, kunyange hurumende iri kuti uku kupindira mune zvematongerwo enyika.
Nyaya yekunonoka kubhadharwa kwemari inyaya yakambotaurwa kunguva yakati kuti ikavindiswa nagavhuna kuti hatichatori nguva yakareba tisatabhadharwa mari.
Imwe nyanzvi dzezveupfumi inoti kunonoka kugoverwa kwemari dzekunge dzekunze dzinenge dzatengwa nevemabhizimusi pamusika weRBZ, Foreign Currency Auction Flow, ndiro rimwe rezvikonzero zviri kuita kuti mitengo yezvinhu irambe ichikwira. Masangano eUnited States Agency for International Development, USAID, nere Internews anoti madzimai nevanasikana vakawanda vari kubvisa nhumbu munyika gore rega rega. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuWashington DC. Hurumende yeAmerica inoti ichaenderera mberi nekukurudzira vanhu vemuZimbabwe kuti vanyorese kuvhota uye kuti izwi ravo rinzwikwe. Izvi zvinotevera kudaidzwa kwemumwe mukuru kumuzinda wenyika iyi kumahofisi ehurumende emunhu mutapa, sezvo Zimbabwe iri kuti haisi kufara nezviri kunyorwa nemuzinda uyu padande mutande reTwitter. America iri kukurudzira vanhu vemuZimbabwe kuti vanyorese kuvhota uye kuti vaite sarudzo murunyararo. Zimbabwe inoti uku kuda kupindira mune zvematongerwo enyika. Asi mumashoko atumirwa Studio 7 mutauriri wemuzinda weAmerica muHarare, muzvare Meg Riggs, vati America icharamba ichikurudzira runyararo munyika.
The United States will always stand by our values of peace.
America icharamba ichikurudzira runyararo, utongi hwejekerere pamwe nekubatana muZimbabwe nekupa kuridzira ro yerunyararo.
Muzvare Riggs vakataura mashoko aya mushure memusangano pakati pemunyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika, Ambassador Rofina Chikava, nemumwe mukuru kumuzinda weAmerica muHarare, muzvare Elaine French. Muzvare Riggs vati zvavari kutaura ndizvo zvinongotaurwa nguva dzose nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti munyika muitwe sarudzo dzisina mhirizhonga.
We appreciate that President Mnangagwa has also consistently called for peace and unity. Today's meeting with the Ministry of Foreign Affairs offered an important opportunity for our two governments to articulate our policies and concerns.
Muzvare Riggs vati kodzero yekuvhota yakakosha kumunhu wese wemuZimbabwe uye America haina divi rainorerekera. Zvichakadaro, ambasada Chikava vanoti zvavashora zvikuru nyaya iyi vachikurudzira America kuti isiyane netsika yekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. Vati maitiro emuzinda weAmerica anotyora chibvumirano cheVienna Convention on Diplomatic Relations cha1961 chinokurudzira nyika kuti dzisapindire mukutongwa kwedzimwe. Izvi zvatsinirwa nemutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevid Mugejo.
Nyika nenyika hadzibvumidzwi kupindira mune zvematongerwo edzimwe nyika. Saka ndodonzvora taita kuti tivahledze tinzwisisane. Zimbabwe inokoshesa ukama hwayo neAmerica. Tinoda kuti ukama huhwindire mberi. Saka petinoona zvimwe panenge pasina kuti tsvaruka tinoshedzana tombobvunzana kuti konai zvii zvaitika kuti tisadyidzana zvakanaka. Ndo zvaitika pazuva ranhasi.
Nyanzvi munyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Wellington Gadzikwa vatiwo zviri kuitwa muAmerica zvinokanganisa nyaya dzekudyidzana.
Zimbabwe ine kodzero yekuti iudzive America kuti zvamakuita isi hatifani nazvo.
Vachitaurawo maonero avo, gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vati havaoni havo patadza kutevedzerwa chibvumirano cheVienna neAmerica.
Izvi zvinova zviri zvinhu zvinganzi hazvizi, zvinganzi zvingave kuchikora tingati mutemo weZimbabwe, because kuvhota tinoziva especially murunyararo tinoziva kuti zvinhu zvinofanira kuva zvichiitika munyika ipi neipi pasi rese. Saka kana zvakunzi kuda kutaura pamusoro pema elections kana kutaura pamusoro perunyararo panguva yema elections zvakuinterfere nema internal processes, then panogona pane kakusiyana kuyatingati interpretation yemutemo kana kuti in terms of yatingati Vienna convention.
Izvi zvatsinirwa nemutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe.
Hapana chakashata pamavara ataurwa nenyika yeAmerica kukuza kuti Zimbabwe iite sarudzo dzemujekerere dzavanhu dzekudzika hurumende inobva kuvanhu. Nenyaya yekuti America neZimbabwe dzinohidzana, ndosaka dzine mizinda yavamiririri venyika idzodzo. Ndo zvinotodiwa izvozvo nenyika kana dzihidzana, hapana chakashata pazvo. Tinotokatichamara kuti kavari kugotaura kuti kupindira pakuti kudii.
Vachikava vati America inofanira kumira kunyora mashoko ane chekuita nesarudzo kuitira kuumbiridza ukama pakati penyika mbiri idzi. Zimbabwe neAmerica dzagara dzakaremirana kumuganhu kubva zvakatemerwa vamwe vatungamiri venyika zvirango vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi hurumende inoti zvirango zvakauya mushure mekunge yatora minda kubva kuvachena chipa vatema. Nyanzvi mune zveupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti dambudziko rekunonoka kugoverwa kwemari dzekunze dzinenge dzatengwa nevemabhizimusi pamusika wemari yekunze weRBZ auction flow ndiro rimwe rezvikonzero zviri kuita kuti mitengo yezvinhu muzvitoro irambe ichikwira. Izvi zviri kuuya panguva iyo Competition and Tariffs Commission pamwe neNational Competitiveness Commission vachangobva kuburitsa gwaro riri kutiwo kudonha kweuremu hwedhora remunyika kuri kukonzerwa nenguva ndefu iri kutorwa nevemabhizimusi vakamirira mari dzavanenge vahwina pamusika wemari uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri abata nyanzvi mune zveupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, kuti tinzwe maonero avo.
Hazini chini chichaisi, mchaye kakuti nyaye kunono kakupatiko kumari nyaya kambota wangu ya kati kuti kikavindiswa na gavu na kuti acha tenungua ya karirika sata badana wa mari saka zuruku kama jiti kajire wa kuti urumende ya isu nyato kuna kuti kosa nuzi machandire emusika wemari ya inozi in the bank market ya wanga ya chila kuti inge in dash system saka na hizi mzuma kama tika sabadirisa kuti ina seita tanga zaka tarza hizi mzuma kuti iwe platform inoita kuti van rise price discovery mitendo ii mari ya mzimbabwe mari ngele kuzete nika ile chitakiza pamisika wewe saka tisa za kanaka mari ngele za hizi hizi tenga na chile kazi hizi 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 hizi
tinoona kuti hurumende yakatora matanho ayo yekuti vanhu vabvumidzwe kupinza zvinhu kubva kunze vasingabhadhare mitero. Pati paya neshanduko iri yaakuratidza kuti vanhu vakwanisa kupinza zvinhu izvozvo munyika pasina mitero iri kubhadharwa.
Chinhu chanonoonesa vanhu iko zvino kukwira kwemitemo yezvinhu. Mitemo yezvinhu yakwira zvakanyanyisisa. Tireva kuti zviri kupinda izvi hazvisi kugona kuti zvive zvinodzikisa mitengo iri munyika yedu yemuZimbabwe. Kana izvozvo tinotoona kuti ratova dambudziko rokuti kukwira kwaita mitengo uku kwakuratidza kuti hazvina kumira zvakanaka. Kana kufambiswa kwezvinhu ikoko hakusi kugona kuti zvikurambidze zvimwe zvakazvitoitika nokuti vaitanga rinocheka kwete zvichireva izvokuti hongu takabvumidza kuti vanhu vaonze zvinhu asi naizvozvo tinongourayawo zvakare maindastry nenzira iyoyo tikazoreva kuti zvive zvichipinda munyika zvinenge zvave kuuya zviri nyore zvochiita kuti makambani emuno atadze kukwikwidzana nezviri kubva kunze. Saka mukatarisa inonzi bhalansi iyayo yekuti zvinhu zvacho zvakamira sei, imi munotoona kuti masvendo mairi tapfuura kana mwedzi wapfuura uyu zvinhu zvatotiomei kune vanhu vakawanda zvichireva kuti kana zvinhu chaizvo zvekudya kana zvinhu zvinoshandiswa nevanhu izvozvo zvangazvira kuti zvidzikiswe mitengo kana kuti zvitemerewo kupinda munyika hazvisi kupinda zviri nyore zvokuti zvigadzirise zvinhu zvaanetsa munyika kunyanyanyanya maonerwo ezvinhu zvinoshandiswa mazuva ose nevanhu nemitengo inogashikashinika.
tingaona here mune remangwana nyika ichishomekerwa nemari yekunze kuburikidza nemitemo irikuiswa.
Tamugoreda haipiwe remari yekunze nderekuti tinobata sei mari. Ndaiyeka kuti gore rapera takatoudzwa kunzi mari yakapinda munyika 11.7 billion. Zvazvamboitika. Saka mapresa gore rino pakapinda mari yakatowanda kukunda iyo. Tinoona zvakaitika kugoridhe, tinoona zvakaitika kumadiamond. Nyaya yedu iri pakubata pakuita mari yedu. Inonzi muchirungu stewardship. Ndopane nyaya hombe ipapo.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vange vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Baro raburitswa nemasangano anoti United Nations Agency for International Development, USAID, neInternews, rinoti madzimai nevanasikana vari pakati pezviuru makumi matanhatu kusvika kuzviuru makumi masere vari kubvisa nhumbu munyika gore rega rega. Vamwe vavo vanonzi vanobva varasikirwa neupenyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvemagariro evanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub muzvare Irene Peace Hungwe kuti tinzwe maonero avo.
Icho kwadi, hunguru netsvakurudzo iri kutiudza kuti madzimai anodarika 80,000 muZimbabwe vari kubvisa nhumbu, vamwe vavo vachitofa kurasikirwa neupenyu muchiitiko chakadai. Nyaya iyi haisi kutambirika zvine udzamu kana kuti zviri serious, haisi kutorwa as a threat to the health delivery system. Nemhaka yekuti hapana vatiri kumbonzwa kunzi vasungwa nemhaka yekuti vakabvisa nhumbu kana kuti vakabatsiridza kumukubvisa nhumbu. Zvino zviri kungoitika madzimai vari kubvisa nhumbu, madzimai nevasikana vechidiki vari kubvisa nhumbu vachifa kumakoleji munharaunda dzatinogara, asi hapana zviri kuitwa, ndosaka zviri kuenderera mberi.
Chikonzero chiri kupa vanhu kuti vabvise nhumbu kudai chii?
Kune zvikonzero zvakawanda mukoma zvinoita kuti vanhu vabvise nhumbu. Muongoro netsvakurudzo yandakaitawo semunhu anoshanda nenharaunda takaona kuti number 1 kuita nhumbu dzisina kunorongwa, atinoti unplanned pregnancies, mushure mukuita bonde risina kudzivirirwa. Chimwe chezvikonzero kutya kutotla kuti vanhu vanonditi chii kuchechi kwandinoenda vakaona ndane nhumbu iwo vachiziva kuti hauna murume, kana kuti munharaunda mandinogara vanhu vakaziva kuti ndane nhumbu ndisina murume, pamwe murume akashaika, pamwe tiri mwana wechikoro. Saka kutya ikoko kunoita kuti vanhu vabvise nhumbu. Nokuti they want to look perfect in the eyes of people at the expense of the unborn child. Chimwe chezvikonzero zveinzara, zvara chaiyo nhamo. Mungava mumupacha marriage setup, murume anoti hatina mari yekuzochengeta mwana wangu uya. Ne pressure from partners, pamwe wamitiswa nomurume munhu anobva kuti indire mudzimai wangu handikwanisi kuramachengeta mwana iye, zvinobva zvaita kuti munhu futi abvise nhumbu.
Saka vanoenda kun'anga here kana kuzvipatara? Vanobviswa nani nhumbu idzi?
Vari kubvisa nhumbu idzi muongoro netsvakurudzo iri kuratidza kuti vashandi vezveutano, manesi vachiri muzvipatara, vanoshanda muzvipatara, zvimwe zvehurumende, vanoshanda mumafamasies. Nemhaka yekuti pamwe mari dzavari kuwana ishoma, vakuita tumaside hustles vachitengesa vanhu mapirizi ekuti vabvise nhumbu. Zvakarezve munharaunda dzedu kune vanoziva mishonga chaiyo yechivanhu inoita kuti vanhu vakaishandisa nhumbu dzibve.
Kuiwo mutemo wenyika unotiwo kudii nenyaya iyoyi?
Tiri kudivire mutemo Criminal Law Codification and Reform Termination of Pregnancy Act Chapter 15.10 of 1977 inotaura izvoni kuti kubvisa nhumbu imhosva, hazvibvumidzwi. It's an unlawful act. It's a criminal offense inotosungisa munhu kuvharwa mujere.
Zvingaitwa ndezvipi neveruzhinji kuti dambudziko iri ripere munyika?
Zvingaitwa kuderedza dambudziko rokubvisa nhumbu ndezvekuti ngapatombowanikwa vaviri kana vatatu vanosungwa munharaunda nenyaya yekubvisa nhumbu iyi. Nokuti maringe nemutemo weTermination of Pregnancy Act inotaura kuti anobatsiridza kubvisa nhumbu kana kuti anobvisa nhumbu anowanikwa aine mhosva inoita kuti avharigwe kwemakore asingadariki mashanu. Saka munhu tikambowana vaviri vatatu vanosungwa, zvinoita kuti vanhu vabengenuke varege kutora nyaya iyi nyekenyeke. Zvekarezve vanhu ngavanyanye kudzidziswa nenyaya dzokudzivirira kana vari vana vechidiki kana vari vana vechikoro kumboregedza kuita bonde kana kuita bonde rakadzivirirwa. Zvakarezve Ministry of Health and Child Care inogona kutibatsira padambudziko iri nokuita awareness campaigns nokudzidzisa vanhu nzira dzokuronga nadzo mhuri kuti vasasvika pakubata nhumbu dzisina kurongwa.
Nyanzvi yezvemagariro evanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub muzvare Irene Peace Hungwe vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Pepa Naure Herald rine nyaya yekuti dare remakurukota rinonzi rakatambira biri rakanangana nekusimudzira chiremera chevarairidzi kana kuti teaching bill. Vachitaura pakupera kwemusangano wedare remakurukota vakafanobata chigaro chegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vajenfan Muswere vakati pachaumbwa kanzuru ichaona kuti varairidzi varamba vachikwenenzera unyanzvi hwavo kuti vasimudzire dzidzo munyika. Bepa Naure padande mutande reZim Live rine nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zana nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 139 zvakamanikidzwa kuenda muunhapwa muna 2022 mushure mekunyeperwa kuti zvainge zvawana mabasa kunze kwenyika. Izvi zvakataurwa mudare reparamende uye vakawanda vakaendeswa kuOman. Bepa Naure Chronicle rine nyaya yekuti paramende yava kuita chipatapata kuzeya nekupasisa bhiri rekuvandudza mimwe mitemo yesarudzo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasati vatara zuva resarudzo nekuti vakangodaro mitemo mitsva iyi inenge isingakwanise kushandiswa musarudzo dzegore rino. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Pamusoro pastudio 7 apo tinoda kubvunza kuti nhai vajonga, ko iyo zeki iyi inoramba yakaviga kuti vamwe mapato asaone voters roll inoda kuburitsira kune one party the SANPF asi mamwe mapato ichiviga, asi ndo free and fair election yacho here iyoyi? Ko kana vachiti ivo vakahwina vanochei kuburitsa zvinhu zvese pachena, zvinhu zvese zvekuti opposition party chaiyo haibvumidzi kushambadza paredio, kuti SANPF inenge ichishambadza paredio iite meeting, haibvumidzi kuita meeting SANPF ichiita mameeting yangoti iite zvinhu zvakangoienderana nemusangano onzi vasungiwa, asi ndo free and fair here? Ndibvunzireiwo kune vezeki.
Mamukasei vashamarari vateereri vese Studio 7, ndoda kupa kutenda kukuru kuna vachamisa nezvavaita chiratidziro chavatipa. Aiwa, ndinotenda zvikuru president nekutiratidza gwara kuti vana veZimbabwe tinofanira kuti tiende tirotarisa mazita kunzvimbo dzatakarejestera. Munozviziva kuti kana mai kunyange ari mwana ari kufamba mukatarisa dzinyari huku kana ingava mombe inosimuka yotanga kufamba then mwana otanga kutevera. Saka zvinhu zvatichatevera gwara ratiratidza vachamisa rekufamba vachindotarisa patakavhote patakarejistra kuti tivhote tichindotarisa mazita. Aiwa, tinokutendai president wevanhu, tinokutendai president wenyika. Ndoya pana tetefadzai maere vanga vachirambidzwa vidhiyo riri kutenderera zvichanzoratidza kuti mapurisa aivarambidzi. Ndine mubvunzo kumapurisa ndichiti, ko mapurisa edu isusuwo eze vana vetripusi kusununguka kwedu chaiko chaiko kuripiwo? Ko mapurisa edu isusu ari kupi? Vagadzirisei ipapo mapurisa itai muchiziva? Tese tiri vana veZimbabwe tine kodzero yokuva muZimbabwe, tine kodzero yekusununguka muZimbabwe, tine kodzero yekutaura zvatinoda muZimbabwe.
Masera sei pastudio 7 apo, masera sei. Taswera, taswera, mubhumbi, mubhumbi patiri matema nao. Inini ndinotaura pamusoro pezeki. Ii zeki ikai ndiye iri kutotiomesera upenyu hwedu kubva kare, vachitoziva zviri kuitika zvavanoitirana nezano. Saka zeki izano, zeki izano, hakusi kuti zeki haizive zvairi kuita, ndeve zano vezeki. Chavari kudhiyera kupa vanhu mavhotas roo kuti vaone chii, vari kuziva zvavari kuita. Vakatotengwa kudhara nezano, ndivo vari kutiomesera upenyu hwedu kuti tisadze kuenderera mberi noupenyu. Dai nyika yedu yakagarika kudhara, dai nhamo yese tisisina, but nokuda kwezeki ndiye honzeresi zeki, zeki, zeki.
Makadii kuhama neshamwari, ndobva neparusata apo padevedzo apo. Zvikukumbiro vanhu muZimbabwe, vanhu vese nyika dzese dzichaona kuti monzora ada kuti vhingira musangano wedu weCC apo. Zvinhu zvedu hazvisi kufamba zvakanaka bana monzora. Monzora akatengwa, ari kukanya kanya nyaya monzora, ari kukasika monzora, ari pamwe chete neZANPF monzora. Ndikukumbira kuti tibvise nyaya idzo Orumoa ina wadakuti pukanyi na Zimbabwe. Orumoa ina watukukumbira o monzo urangati tinsgiro otsitsi. Monzo urangasa tizoro madaka bampati. Asa tizoro madaka munyika ba wanuamari munyika umu.
Pa studio seze masarase wanamukuma wande ni wangu wa shamalare at notenda news studio seze ni. Yine zangunda doktora na machinga rikuno kumosu ni Zimbabwe arimuno mu South Africa mu chivunza kuti vanhu hatisi kurwadziwa nezviri kutaura zviri kutaura munyika kwedu kuti unoto find out vanhu vazhinji vari muno mune vanhu vakatowanda madifferent ages asi unotoona kuti vanhu vatolose hope zvekusvika pakutoti munhu ari kutongoita mamanual jobs asina kana pension kana chinotonzwa choti hanyini zvitorina nditotsvaga mari asi kuona kuti mari ari kutsvaga not enough tizomusustain after about 20 years to come or something hapana mari yaunenge unayo pamusvika 20 years from now usina pension usingashandi basa registered saka ndinoti varume dai tangoshinga tinogadzira zvinokumba tinongoinda kumba tinovhota todzoka andi toinda kusimba tinovhota todzoka kudzoka kuno kuti changodzoka hapana munhu unombozotadza kudzoka nekuti kwati wavhota but zvee zviri nani kudzoka tichizoshanda tichiziva kuti mari yatinoshanda chiro yonokonveto tichiinda kuma whatever currency yatichishandisa but inenge ine value pane kuti unoti unoshanda mari yacho yaunopaunonekonveta isn't going to be enough and atina any big week she has to sustain after tinga chakwanisa mushanda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Tinokukurudzirai kuti mazwi enyu asarebesa kuitira kuti vakawanda vawanewo mukana wekuburitswa pamhepo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mitengo yezvinhu muNigeria iri kutarisirwa kukwira zvakanyanya mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi achangobva kutora mhiko yekutungamira vaBola Tinubu vadzosera mitero yaimbenge yabviswa nehurumende pakutengeswa kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Nigeria inoshandisa mabhiriyoni emadhora pagore kuti vanhu vakwanise kutenga mafuta ekufambisa dzimotokari nemutengo wakaderera. Paimboedza kudzoserwa mitero makore adarika, vanhu vairatidzira zvakasimba zvaizopa kuti hurumende idududze. Apo papera gore kubva mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vaparura gungano reIndo-Pacific Economic Framework kana kuti IPEF, zvimwe zvibvumirano zvakaitwa zvinonzi zvave kupapundutso. Zvibvumirano izvi zvinosanganisira kuita mushandira pamwe pakuona kuti zvinenge zvichitengeseranwa zvikanganiswe pakutakurwa. Dzimwe nyika dziri mugungano iri dzinosanganisira Australia, Japan, Thailand, Vietnam, Indonesia nedzimwe. China haisi mugungano iri asi yakatumira nhumwa kuDetroit muAmerica muri kuitwa musangano uyu weIPEF. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wesangano revechidiki reZimbabwe Youth Council vaBrian Nyagwande vanoti vari kufadzwa nezviri kubuda mukushanya kwavari kuita munyika yeAmerica, umo vari kusangana nemasangano anoshanda nevechidiki munyaya dzerunyararo nekumiswa kwekunwa kana kuputa zvinodhaka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 navaNyagwande.
Zita rangu ndinonzi Brian Nyagwande, ndiri executive director webato rechidiki kuZimbabwe rinonzi Zimbabwe Youth Council, rinova bato rakagadzirwa nehurumende kuti ringe richimirira nhau dzevechidiki maererano nebudiriro yevechidiki kuti vangawane sei yamo rokubva kuhurumende nekutiwo hurumende izive zvinoda vechidiki. Saka ndobato randomirira ndakaZimbabwe.
Tinoona kuti gore rino igore resarudzo uye zvevechidiki ndo vanowanzo wanikwa iwo vachipomerwa mhosva yekuti vanoshandiswa nevemapato kuita zvemhirizhonga. Munombotaura here nevechidiki panyaya iyi takanangana nesarudzo?
Isu sebato revechidiki tinotaura zvakanyanya nevechidiki kuti vechidiki vasave vanoshandiswa musarudzo kukonzeresa mhirizhonga. Senyika yeZimbabwe uye sebato reZimbabwe Yutikadzo, takabatana maoko neveZimbabwe Electoral Commission kuti tinge tichifambira mumativi mana akasiyana, tichiedza kushambadzira kuti senyika yatarisana nezvesarudzo ngatiite sarudzo mune runyararo zvisina mhirizhonga.
Tinotarisa zvakare kuti pane dambudziko ratekechera munyika, dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka nyanya nevechidiki. Pane zvamuri kuita here sesangano?
Chekutanga ndinoda kubvuma kuti sekutorwa kwezvinodhakwa munyika idambudziko hombe, uye hurumende yeZimbabwe iri kushushikana chaizvo kuti ingaedza sei kuti vechidiki vange vachiregedza kutora zvinodhakwa. Hurumende yedu kutaura kudai zve yakafoma bato rembatanidzwa maministeri akasiyana siyana rinosanganisira Ministry of Youth, Sports, Arts and Recreation, Ministry of Labour, Public Service and Social Development, Ministry of Home Affairs, Ministry of Health. Chirongwa ichi chine mapila ndingati mashanu anotarisira kuti tingadzivirire sei kutorwa kwezvinodhakwa kufrom wechidiki. So hurumende yedu iri kubvuma kuti tine denda hombe rekutorwa kwezvinodhakwa, and haina kugara nemairirano nekungosiya zvichienda zvachena.
Mungati imi hurumende iri kubatsira sei mukubatsira kune avo vechidiki vari kutora zvinodhaka?
Ministro ino zvimwe zvirongwa zvairi kuita zvinoita kuti vechidiki vange vachiva vanowana zvekuita, because dambudziko rekutora zvinodhaka nderekuti rinouya nekuti vechidiki vanenge vasina zvakawanda zvekuita. Asi ndoda kuyeuchidza vechidiki kuti hurumende yedu iri kuisa zvirongwa zvakawanda kuburikidza neministri yevechidiki, zvinosanganisira kuvapo kwematraining center, atinoti mavocational training center, ekuti vaya vaya vanenge vasina kunyatsa kubudirira zvakanaka mubvunzo dzavo vanogona kuenda kunodzidziswa maskills vachiregera kutora zvinodhakwa. Vanogona kudzidziswa maskills ekuvaka, maskills ekusona, maskills ekurima, maskills ekuita zvakasiyana siyana. Hakumbodiwi 5-4 levels kumwe kwacho. Kumwe kwacho ndekwe kungoti kana iwe une chido chako chekuda kudzidza unoenda uchinodzidziswa.
Mutungamiri wesangano revechidiki reZimbabwe Youth Council vaBrian Nyagwande vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari kuAtlanta, Georgia muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, timbotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Muzinda weAmerica muHarare unoti ucharamba uchikurudzira runyararo munyika pamberi pesarudzo dzegore rino, kunyangwe hurumende iri kuti uku kupindira mune zvematongerwo enyika. Imwe nyanzvi dzezveupfumi inoti kunonoka kugoverwa kwemari dzekunze dzinenge dzatengwa nevemabhizimusi pamusika weRBZ Foreign Currency Auction Flow ndiro rimwe rezvikonzero zviri kuita kuti mitengo yezvinhu irambe ichikwira. Masangano eUnited States Agency for International Development, USAID, nereInternews anoti madzimai nevanasikana vakawanda vari kubvisa nhumbu munyika gore rega rega. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau tiri kuno kuWashington DC. Ini ndini Evans Zininga, ndokusiyai muri mumaoko aChris Gande achikupai nhau dzeisi Ndebele. Ndoti murare zvakanaka.